Boyka, uyo anovashasa ine bhande reWorld Boxing Organization, WBO, Africa Welterweight Champion, uye World Boxing Federation Intercontinental Champion, achachinjana zvibatira naDarwin mumutambo une maraundi matanhatu uri kuitwa paArabian Ranches Golf Club. Vatsigiri vaBoyka muguta remasvingo vati vachange vachimutsigira kuti akunde mumutambo uyu vachitevera chiitiko ichi pamasaisai eindaneti kana padandemutande nezvivhitivhiti zvinenge zvichiburisa mutambo uyu. Mumwe mutsigiri wetsiva vakudzana nemupamhanga vati vanovimba Boyka kuti acharakasha chikomana chekuAfghanistan chaizvo, uye vanenge vachimutsigira kunyange mutambo uyu uri kuitwa kure nenyika yeZimbabwe.
Mukomana totomutsigira hapatorina, ende tototemba kuti mukomana wedha ari kuAfghanistan, wedha ari kuChina, wedha ari kupi, achatongopedzera. Munhu ngatitemurwe, ende teitori naye maindaneti ndobasa ravo, teitori kana paYouTube ichiona ese ese tichitsigira mumwe wedu.
Izvi zvatsinhwa neimwe shaka yemutambo wekarati Vasimba Rashe Mapfumo, uyo ati ari kunamatira mumwe wake kuti akurire Darwin kuita kuti arambe ane mikombe yake.
Tiriwo vamwe vanoti vanofarira mutambo waanoita iyoyo, so tinofarira chose, tinomutsigira, tinomushuvira zvakanaka, tinoshuvira kukunda kwake.
Achitaura nestudio 7 ari kuDubai, Boyka ati ane chivimbo chekuti achakunda mumutambo wake achiti akagadzira zvakakwana kutatsurana naDarwin. Ati acharwa achiziva kuti vatsigiri vake kumusha vanaye mumweya nemunamato, nekudaro acharwa semvumba.
Ndiri mugari wemasvingo kunzvimbo yemashava. Pari zvino tiri muguta reBasha Heights munyika yeDubai. Ndikutarisira kukunda nokufara kuti tinge tichitambira mutambo wekunze kweAfrica. Zvino zvinotipa mukana yakakura, nokuti kana ukatamba mutambo wakadai so mutambo muhombe wekuti haukwanisi kungowanika apo neapo, kana totomwana toshandisa mukana, ndokunzwa kufara.
Mumwe muratidzi wetsiva uye aimbovashasha yenyika yose muchikamu cheNational Lightweight Champion, Emmanuel Stafnika, akurudzira Boyka kuti ashinge uye apotsere zvibatsira zvematsenganzungu zvine simba kuti akwanise kudonhedza Darwin maraundi matanhatu asati apera, kana kuti technical knockout, TKO.
Kana painda akandoziva kuti mukoma chamuenda kufight, saka ndotomushuvira rombo rakanaka. Attack adipuwa chomusha karovi munhu ganoka rova munhu chipo chakapuwa naMwari chiinde mberi.
Boyka uyo ari muchikwara chetsiva chaCharles Manyus Boxing Academy anenge ari mumwe wevamwe vacharwa pamitambo mitatu yetsiva iri kuitwa manheru ano. Akakunda mumutambo uyu, Boyka anenge ane mukana wekunorwa kunyika yeUnited States of America muna chikunguru gore rino nevarwi vepamusorosoro vekunyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godrim Timba.